Zvinhu zvamira manyama miri mirongo. Taimbowana magetsi 4 times a week. We are now getting them 2 days in 7 days. Even nezuro ndakabvakachira general hostel yedu inoseva mashunaland east yese. Lauta hanzi hanzi hatina mari yedhiziri yekuti tiise generato. Handizi dhiziri racho harisi kuwanika futi. Saka mamwe matheatre mutheatre musikana operation nekuti hakuna chi hakuna magetsi. Saka zvinhu zvaipa muno marondera. Kana zvaipa marondera zvinoreva kuti mashi east yese zvatoiipira.
Ko zvinhu zvakaita semamochari zvinenge zvichishanda sei kana kusina magetsi?
Mamochari munoziva kuti 3 weeks ago ndakabvunza muparliament kuti nhai mamochari toita sei nekuti mamochari macho hamuna magetsi mafiriji. Saka zvinoreva kuti vanhu vacho vari mamochari vaakutongodziya hakusina anonzi mamochari chaiwo maona kwakutongoisawo munhu zvake asi haafrize toisa munhu zvake ozongotorwa chi nehama dzake. Saka zvinhu zvatiomera.
Saka kana auya anouya nguva dzipi chaizvo?
Anouya ada 10 mausiku vanhu vese tavara na5 makiseni odzokera zvakare.
Iye hurumende iri kuti kudii nenyaya iyi pamunombotaurawo mudare reparamenda?
Hurumende tanzi tichagadzirisa but paifai tichagadzira pacho zvatowesa because takapuwa inonzi ministerial statement navafortune taasi vaivo minister weenergy vachiti ivo vari kugadzirisa because kwanga kusina mvura yakawanda kukaribu. Saka vari kugadzirisa mustage 1 but takazvinzwa zvakunzi zvinhu zvose zvaawesa. The situation is worse asi haisiri nyaya yemvura iyi yanyaya yekusarongeka kwehurumende yedu.